chikwe chicho kwati chakaitika muno mutonhuma madzinga muno. Chakaitika nechekuti kunoku kune tournament yaakutambwa madzimai achitamba bhora ravarume, saka bhora iri rakatambiwa Sunday yasiriki. Vachitamba bhora madzimai vakatamba just 15 minutes nekuti vataitamba navo vanga vachibva chisuku madzimai vacho vachida kutamba nevadzimai vemunoma madzinga muno. Saka vakatamba bhora iri 15 minutes, then 15 minutes idzodzidzi ndakatosvika vapagiraundi ndichiona vari kutamba iye mukadzi yeyo anga achiriwo mugiraundi achitamba bhora. Saka zvaaitamba bhora vanhu vaingozvibvunza kuti ei, mabandiri ari kuita mukadzi uyu kana bhora kwari kuita mukadzi here kana kuti murume? Asi hapana akakwanisa kumubvunza pakuti uyu mukadzi here kana kuti murume.
Saka makazoziva sei kuti haasi munhukadzi sabvo kumadzinga?
Bhora iroro rapera pakazouya mumwe mukadzi anonzi Nometa anobva kuchisuku ikoko achibva abvunza kuti imimi vanhu vekwamadzinga vachitambisa bhora nemunhu wemurume zvinobvumirwa here? Tikati isusu munhu wemurume uri kutaura kuti atamba bhora ndoupi apa? Ndokubva adisikiraibha mukadzi iyeyo kuti uyu anonzi Morisi Muchena. Kati iya uri kutaura kuti Morisi Muchena, isusu munhu uyu akapembererwa kubhuku kwedu usiku hwese kusvika vanhu vaswera achidzi muroora, iwe uri kumuita murume pakuti kudii? Zvikadaiwa murume uyu nokuti inini ndakafunda naye ende uyezve ndaitogara naye kuchisuku, ndakatofunda naye grade 1 to 4.
Saka makatambira sei tsananguro iyi?
Vanhu vakakashamidzika zvikuru asi hapana akakwanisa kuzozvibvunza kuti munhu ari kutaura chokwadi here. Saka chiitiko chakazoitika ndechekuti wamusi wechitatu inini ndandiri nemeeting yangu panapa, pakauya hanzvadzi yake yakaberekwa nayo mudumbu, ndiyo yakazokwanisa kuti tese isusu vanhu vekwamadzinga tizive kuti uyu haasi mukadzi murume uyu. Vakauya vachitizvo tiri kuuyawo kwamuri sabhuku tiri kuda kuti titeerewo Morisi Muchena. Morisi Muchena uyu ihanzvadzi yangu asi tiri kutonzwa kuti akaroorwa kunoku akatopondererwa kuitwa semuroora, bati munhu uyu ihanzvadzi yangu ndakaberekwa naye mudumbu rimwe chete. Inini ndokubva ndati aiwa handikwanisi kukuperekedzai kwenda nemi ikoko kwakarohwa kwachafa, regai ndikutumirei vanhu vanotomutora auye pano. Ndokubva ndatuma varume vangu vanokwana kuita 6 vachibvoenda kumutora kumba kwako, ndokubva auya panapa.
Auya padare penyu akati kudii?
Morisi Muchena ndakamubvunza kuti ava vanhu uri kuvaziva here avo? Ndokutanga ipopapo akaramba kuti handiwazivi, bati ndokubva ndapa shokoende kuna tete wacho hanzvadzi yake yaitaura kuti ihanzvadzi yangu ndakaberekwa naye mudumbu. Ndiyo takazoti chimubvunza iwewe kuti unekozi ani ado kuziva here? Ndopaakabvunzwa Morisi Muchena achibva azoti inini ndinowaziva hangu bati nguva inei handifani kutindiriraiti asi inini nihanzvadzi yangu asi inini nditori musataniki, inini ndakajoina zvechisataniki. Ndichimubvunza mubvunzo ndakati wewe Morisi zvava kubvuma iwewe kune hanzvadzi yako kuti uri munhu murume, wakanga wamboroorwa seiko nemurume uyu wekwachafa uyu? Saka iye akati zvanzi zvazvii zvemachiripiti, because mukandibvunza izvozvo izvo hatikwanisi kuzvitsanangura papa nezvimwe izvi. Ndakamuti bvisa bvudzi rako iwewe, chivigi chaka akapfeka chechikadzi. Akabva ati ndikabvisa wivhi ndinogona kubvisa vhiya 24 hours hakuzondioni panapa. Saka inini ndakabva ndazvitya. Ndokubva ndapawo kune hanzvadzi yacho akati ano inii satiri ngomutera kuti tende nakumba, because taane 2 years tichimutsvaga munhu tichimushaya. Saka zvotaimushaya takazonzwa kuti ari kunoku, ndosaka tasvika kunoku. Ndokubva ndazovapa inini kune wekwachafa wacho kuti ano chitorai munhu uyu muende naye kumba, inini musabve ipo apapo. Kana inini ndaenda kupasa ichazodzoka ndinonzwa kuti murume wacho zvaasipo ari kuHarare akafonerwa achauya ndekitozopedzisa soko iri tiri pamwe chete. Saka ndakazobva kubasa inini ndokuzosvika kuenda kwachafa kwacho ndotonzwa kuti kuvabvumirana kuti ano inini ndandisvika chivo kuti iwewe uri murume, ndokubva watorana wachienda kumba kwavo. Asi nyaya yacho yanga yatoenda kumapurisa kudara.
Saka pari nhasi varipi vaviri ava?
Vairiro vari mumaoko memapurisa, ndakazonzwa kuti vangu vari kukoti yakatangira padhishi, ndokuzonzwa kuti vatwarifaiwa kuti vaite koti yeva kwarutara mene kuti chokwadi here chirikungotaura vanhu.
Asi tichitarisa nyaya iyi sabhuku madzinga, pane mhosva yaparwa here apa?
Isusu tinoti kune mhosva yaparwa muchiwanhu chedu, tiri kutomirira kuti ikokoko kwakamira sei kumatare ezvemhosva. Kana vari kunzi ikokoko kumatare ezvemhosva hakuna mhosva, bati kunoku chingayo tichigarira chetu chechwana chaitaura zvakadaro
pane matano amungazotarisira here kutora mungazivisa vanhu kuti zvii zvinozoitwa zvekuchenura nzvimbo
hatinazvo zvekuzoita because kugara kwedu matunhu edu isusu nechiitiko chakaitika chichiri kushikurudzika zvikuru asatatata kugadzikana hana dzedu kuti chiitiko chakadaro ichi chinozoguma chakaita sei toda kuti titore matano pabva pane zvavakaita izvi nekuti asaita zvoona futi
kuna vamwe sabhuku madzinga vari kuti izvi hazvinei nechisatanisi chiri kutaurwa nemunhu uyu asi kuti vanhu ava vanogona kunge vaizivana vari vaviri vachiita zvavo hongo chani munoti
kune vakatowanda vari kutaura nezvekuti ichi chingangove chisatanism zvechisatanism hatizvizivi but chingochani tiri kuzvitambira sechingochani because ivo pachavo pauviri waitoziwana
aiwa ndinotenda zvikuru sabhuku madzinga